Manera kanaka muri Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kanaka vateereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wesvondo nyamavhuvhu 27 2017 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini wenyu jonga kandemire ndiri muWashington DC chiti izvino zviri muchirongwa chedu chanhasi bato reMDC inotungamirwa namuzvinafundo Welshman Ncube roshoropodza Zeki nekunonoka kwayo kutanga chirongwa chekunyoresa vanhu kuti vazovhota vamwe vagari vekumaruwa ekwamukarakate muward 21 kumurehwa south Vonetsana nevarimi vakagariswa patsva papurazi remagiriki. Nhasi muchikamu chedu chechitendero tichakupai hurukuro yakaitwa naPraxidus Jeremiah weStudio 7 naPastor Hazel Masuka James vanove mumwe wafundisi vemubatanidzwa wemakereke evana veZimbabwe weChristian Fellowship International kana kuti CFI kuri muno muAmerica. Indiyo misore na uzidu za nasi, ichuyo kwa mure ichiba kuna uko Studio 7, irimu Washington DC. Batornopi kisare MDC inotungamiru wana mshina fundo, Welshman Ncube, rinotiriru kushoropo za ZEC, nekuno noka kwayo kutanga chirongwa cha kunyore savano kutuwazo vota, Musarudzo dzegore rinouya kana kuzivisa vanhu payasvika negadziriro. Mutauriri weMDC vakurawo nechihwai vanoti bato ravo rinofunga kuti ZEC iri kukwezva makumbo asi uku ichipa ZANU-PF mukana vekuzonge ine vanhu vanonyoresa vakawanda. Vanoti bato ravo raneta nekuenda kumahofisi eZEC kuti ripiwe tsananguro yepasvika chirongwa chekunyoresa vanhu ichi asi hapana rubatsiro rwavari kuwana. Studio 7 yakundikana kunzwa divi reZEC uyewo kuti tinzwe kana vaine humwe hurongwa. Asi mazuva mashoma adarika ZEC yakazivisa kuti mimwe michina yemaBVR yekutanga inotarisirwa kupinda munyika mukupera kwemwedzi uno kana kutanga kwagunyana. Ngatinzwe hurukuro yataita navachihwai pamusoro penyaya iyi.
So msangano MDC takanyora tingati statement tichitaura kunyunyuta kwedu notamba dzedu zvatiri kunyora tichizvitaura pajekerere kuti ZEC yava kutsika-tsika panyaya yekunyoresewa kwevanhu vanoda kuzovhota pasarudzo dza2018 haisi kubuda pachena somusi wembudzi kuti aiwa vanhu vachatanga kunyoresa uye vachanyoresa sei musi wani isu tiri kuzviona sezvidavado zveZimbabwe Electoral Commission zana mairita makarao nevamwe vavo kuti vanoda kupa ZANU-PF mukana wokuti ikwanise kuregista vanhu vayo ZEC yoita sokuti zvino yava kutora mainstructions kubva kuZANU-PF.
Asika wachihwai tinonzwa kuti michina yeBVR inonzi ndiyo ichashandiswa mukunyoreswa kwevanhu chikamu chekutanga chacho haisati chatopinda munyika nekuti chinotarisirwa kupinda mwedzi unouya saka moda kuti vatange basa vachiita nei.
Isu tiri kuti ngavatsanangure kana watenga chingwa chako unozva kuti tii unomwanguvayo ngavatiudze kuti zvinouya rini vanotanga rini kwete kungonyarara zvavakaita vachitsika-tsika asi tichiona kuti pane zviri kuitika kuZANU-PF iyozvi tikaenda semapolisa wapati hatisi kubata zvakanaka kupei kwacho tine vanhu vanodada havakwanisi kutimana shoko.
Saka mune mamwe matanho hamuchatora here kana ZEC yakanga isina kutaura uye mune nguva here yamuri kuvatarira yekuti vange vataura?
Isu tiri kuti ngavataure iko zvine nguva iripo nekuti unozogona kutero tikatenda kumatare vanomuka mangwana vakare bhozi vanhu vari kuziva vakaita deti mutsamba vanavo hatisi kuvaona toona sekuti paita makuruku akaita deti rokunyoresa mutsamba hatisati tarunga hedu kuti tochinda kumatare here kana tovaita sei asi tikaramba tichivanon'ona tivakwenya kumusana kuti tiudzei kusvika vativudza kana vazoratidza kuti pane zvimwe zvimwe zvamuchapinzwa kuti tareiza red flag kuti vazive kuti tine chinyuto uye tava kuuya asi hatizoregi pamberi apo kuinda kumahofisi iko kundovavhunza.
Mutauriri weMDC inotungamirwa nawo Wilson Ncube vakurawo nechiwai vari parunhare neStudio 7 vari muHarare. Zvinonzi paita ropa rakaipa pakati pevagari vemuward 21 kumaruwa ekwamukarakate kumurewa South nevarimi vakagariswa patsva pane rimwe purazi rinonzi remagiriki zvichitevera kubatwa kunonzi kuri kuitwa mombe dzevanhu vekumaruzevha dzinenge dzapinda mupurazi iri. Mumwe mugari wemuward 21 varodrick mapfeka vanoti dambudziko iri riri kutonyanya kukura izvo zvave kuita kuti vagari vekumaruzevha varasikirwe nezvipfuyo zvavo. Studio 7 yaedza kutaura nemumwe wevarimi vakagariswa patsva ava anonzi ari kubata mombe dzevagari ava asi ati haataure nenhepfenyuro yedu. Ngatinzwei hurukuru yataita navamapfeka pamusoro penyaya iye.
Dambudziko guru riripo ndevekuti vakagariswa patsva vari maA2 especially vagere papurazi yemagiriki vari kubata mombe dzevagari vemumaruzevha. Wosko ipindarana mumadirori aya mumudzimba dzinenge dzavaka dzinopisirwa fodya yogara isina kana chainofura kana 5 days zvokuti vamwe vanhu vakuzodzowana mombe dzavo dzisasagwanisa kana kutofamba zvokuti painobuda imomo iri kungoskofa imwe mombe mamwedzi yapfuura yakatofira irimo mumadirori imomo.
Chii chinoita kuti vabate mombe idzi?
Hanzi hatisi kuda mombe dzekumaruzevha dzinopinda papurazi asi hapana kana waya yawakaisa kana chii zvacho.
Saka muri kugadzirisana sei nedambudziko irori?
Dambudziko iro ratonetsa vanhu vachona vari sofi zvokutoti vanhu vazhinji vakutofungidzira kunyora tsamba wotogara sevagari vekwamapfeka vekwamashaire nevekwazvawanda wogara pasi wonyora tsamba inotoenda kurenzi chaiko kune vanhu vakavapa kuti munhu iye atadza kugarisana nevanhu.
Munhu mumwe chete here ari kuita dambudziko iri kana kuti vese varimi veA2 ivo?
Pakangoite wairi asi ndiye ari kunyanya nekuti minda yake ndoiri kusaidi kunosvikira mombe dzekumaruzevha.
Imi mune madyisawo here muminda make kuti azotora matanhu aya?
Svondo rapera chairo munongozama muchirimo tubage zvekomandi futi kuti chirimo zvatwo asi munhu akabatirwa mombe akasvika kuda kuti aone dzinde rachona radyiwa kuti agoenda nayo kwamambo hapana kana pakaonekwa pane padyiwa kungonzi mombe yangosi kuonekwa adzai dzimwe dzacho akutobata dzisati dzatombosvika kumunda.
Ko imiwo mune zvamuri kuvaitirawo here zvingadai zvichiwedzerawo kuipa kweukama hwenyu navo?
Vanhu vongo vagere zvakanaka wana hapana kana chinge chakatomboipa kubvira pachine purazi remurungu pachine murungu yapenge pasina zvakaipa kana iwo kuuya kwawakaita penge pasina kana dambudziko vanhu vekumaruzevha vanotobva ikoko vachienda vachinoshanda navo.
Ko matimamboedzawo here kumhangara nyaya iyoyi kumapurisa?
Kwakaripotwa nyaya dzakatoti wandei maererano nesame issue but hapana kana chawakaita.
Vanga vari varodrick mapfeka mugari wemuward 21 kumurewa South vari parunhare nestudio 7 vari kwakare kwamurewa. Sangano revarimi reZimbabwe Farmers Union rinoti varimi vanopfuya huku madhadha nezvihuta vakarasikirwa nemukana mukuru wekuti vashambadze shiri dzavo kushowe changobva kupera muHarare yeZimbabwe Agricultural Show nekuda kwedambudziko rechirwere cheavian flu icho chakaita kuti varongi veshow iyi varambidze zviratidzwa zvakaita sehuku madhadha nezvihuta. Mukuru weZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vanoti nguva yeshow iyi ndiyo nguva inenge yakatarisirwa nevarimi vazhinji kuti vachawana misika yekutengesa zvirimwa zvavo pamwe nezvipfuwo. Ngatinzwei vachitsanangura.
Chirwere ichi chiri kuoneka munzvimbo dzakati apo neapo. Saka veHarare Agricultural Show Society vakatora danho rekuti vasavhurira kuparadzira chirwere ichi zvakanyanya nekuda kwekusanganisa zvipfuwo izvozvo paAgricultural Show inova inobatanidza nyika yese. Tine varimi vanobva kwakasiyana siyana mativi mana yese enyika. Saka vakatora danho iroro riri rekuedza kuti chirwere chisanyanyazopararira. Kunzvimbo dzakati wandei tanga tava kuziva kuti chirwere ichi chaakugona kuti kune dzimwe nzvimbo hachisisiko kune dzimwe nzvimbo chichiriko saka kuitira kuti chisaramba chichidzokorora nekuwedzera kuenda kune dzimwe nzvimbo kwanga kusina chirwere ichi chisaramba chichipararira
zvakakanganisa zvakadii varimi vanopfuya huku madhadha nedzimwe shiri
zvaitika izvi zvarakidza chaizvo kuti varimi vashungurudzika nekuda kwokuti havasiri kukwanisa kunorakidzira kuti zvavanorima kunyanyanya kunyaya dzezvehuku nemadhadha nezvimwe zvakadaro zvingambova zvakaita sei zvokuti vamwe vanhu vagone kuonawo mamaketi agonewo kutenga kana kuita gadziriro dzekuzotenga zvirimwa izvozvo
asi bazi rinoona nezvezvipfuwo riri kubatawo sei nyaya iyoyi pane tarisiro here yekuti chirwere ichi chinogona kuperawo mumazuva anotevera
isusu tiri kushanda zvakanyanyisisa tiri pamwe chete nebazi iroro matanho ari kutorwa chaizvo ekuti chirwere ichi chidzikire chaizvo kusvikira pakupera kufamba kwavanhu nekufamba kwezvipfuwo zvakaita saizvozvo ndo zvazoramba zvoti apo zvaonekwa apo zvaonekwa asi vanhu vakatevedzera zviri kutsanangurwa uyewo zvekare matanho anofanira kutorwa ekuti chirwere ichi chidzikire nekusvika pakupera tinogona kuona zvichiitika saizvozvo
vapaul zakaria vanove mukuru wesangano revarimi rezimbabwe farmers union vari parunhare muharare nestudio 7 penyura yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muwashington dc munotibata pa 9098 am pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kilohertz pa shortwave iye zvino tokuendesai kuna blessing zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo
tinokutambira nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo ini ndini blessing zulu nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa nakanzura wekumasvingo uko mukoma godfrey kurauone kanzura wechidiki diki chaizvo tinokutambirai nemufaro pano pastudio 7 mukoma akura
ndotenda blessing
right mukoma godfrey tiri kunzwa kuti pane mitambo yamanga muchiedza kuita kuti munge muchiunza runyararo sezvo nyika yatarisana nesarudzo kudai mungatsanangura kuti zvii zvamanga muchiita
takaita mutambo uyu vanga vakutsananidzira mapato mana asi unfortunately rimwe bato rinova riri kutonga pane zvinoezanisiyo harina kuzokwanisa kuuya vazopawo chiexcuse palast minute asi mapato akwanisa kuuya ndere mbct yavamogen tsvangirai nepdp yotanganirwana nakandaibiti nenpp yotanganirwana nemijuru tikazowana chimwe chikwata chetimu yemucommunity kuti zvinge zviri four chikuru chinyanganyanga chiri chekuti vechidiki vagone kusangana pamwe chete vakwanise kuona kuti zvinogoneka zvinokwanisika kuti vanhu vemapato vakasiyana vagone kusangana vachifara vachitamba vachitrik vachiovana maoko pasina kana mhirishonga chinangwa chaka chiri chekuti vaumbe ukama kuti paelections havarege kusiyana vakaonana vaona muvengi asati vakaonana vanenge vaona musisi kana kuti vaona mukoma kana kuti vaona munhu waukama hwake naizvozvo zvogona kurudzisa mhirishonga
saka mitambo yanga ichitambwa ndeipapo
tanga tine mutambo wesoka wenetball
kwauyawo vanhu vakawanda
vanhu vauya vakati wandei chose auya vanhu vakati wandei vanga vari more than 150 ndingadaro vechidiki vangavangaita zvemasports then kufika musha vauya avo havo kuziona masports vanga vakawanda chose
tichitarisa mitambo yakadai pane anozonyatsoteerera here kurudziro dzekuti paitwe runyararo kana sarudzo ichinge yatanga
kana zvandaona nhasi zvinhuzvo pamitambo iyi zvinhuzvo zvichiya kumberi ndoona sekuti zvichabatsira nekuti vemapato vakasiyana siyana vanga vachitsangana vachiita hurukuro dzakasiyana siyana nokukurudzirana mukufara pasina kumbotukana Even mutama bora wakati tu kuna kila kati kwa unye bato wana kiti muda na wakati mutora zakana kama kufara tatu ni njia kuti sera ba zaka daro kwenye kama election
tichi tarsa wakuti iwo vechidika wando wa nwanzo shandi kwa shukuru mnyaya ze miri shonga murugu wapa kuru zure kuti kuti kana paa kuitwa iyo nyaye kuti vanengu wa kutuma kutende mnuru wa wandu wa mwachinzi gazirema base wa chita mabasa irima
Urizino ya ndo grand strategy juwe ya ndapa kwa chibiki wa mtambo ile kutu ngozi kana ishu ya ayewe kumba kwa kutuma ngozi ya kumba kwa mwai kata urizino ya kipa chibiki ndo ya kutu ngati chengiriri kutu mabasa atuwe tunga ni wane kutitiwa asumu zile kwa zigaro kutinga ita chile chibiki mbeke kutu isu tike kampeni hilo chibiki kuzikambe nira kutitia ita kwa nisa kukondesta ma public office suka ukansela unga u MP unga maybe ma process ose anogona bechibika kondese asina limitation yemazera bechibiki tinowapa kudzire kuti dai tiri sika gona kusisitidzana tichibatsirana tichibatsirana kuti tigone kondesa pa process iwayo dani kuti isu tema agency parallel tichiwonosazi kuipa kudaita violence kuti umwana atatsa mubereki Awewana atari mara nebake kuti iwewe uchibiki watuma unoro wa munhu saka ndo message yakanga kutira apa kuti aiwa ratigare kure nemiri zvonga kukurudzirana kunyararo zvinogona kusimudzira nyika kana kukurudzirana kuita mhiri zvonga
imi makatanga kuita kanzura mwine makore mangani
ini ndakaita kanzura ndine makore 26 saka ndiyo umwe ndaniso wandinogara nechipa kure nechibiki kuti zvinogoneka kuti umwe muzera rangu kana kuzera riri pasi pera agoni kuva iye mutungamiri
Aiwa tinokutenda zvikuru mukoma kura nekupinda muchirongwa chedu. Manga makateerera kubva kuna Kanzura wekumasvingo mukoma Godfrey kura uone muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Aiwa hamwadiwa nhambetambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisiye matambo anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Jonga Kandemiri.
Vanhu vakawanda vari kushoropodza vechidiki veZANU PF vanonzi vari kuramba vachipinda mumapurazi evachena nechisimba izvo zvinonzi zviri kukanganisa urongwa hwekumutsiridzwa kwenyaya dzekurima. Svondo rapera vechidiki veZANU PF kuLions Den mudunhu reMashonaland West vanonzi vakatora zvine chisimba nzvimbo yemumwe muchena vanonzi vaBruce Douglas iyo vari kudimura dimura vachipana munzvimbo dzekuvaka dzimba. Mutoro wedu nao Arthur Chigoriwa akashanya nzvimbo iyi akaona zvaiitwa nevechidiki ava.
Vechidiki ava vanonzi vakatora nzvimbo yakakura mahekitea makumi mashanu svondo rapera uye kusvika pari zvino vachiri kugovana nzvimbo dzekuvakira dzimba vachiti hapana kwavachaenda. Studio 7 payasvika panzvimbo iyi nhasi vamwe vanhu vanga vari mubishi kuvaka zvimatumba zvavo vachiti vakamirira mepu kubva kukanzuru. Amai Shamiso Nyakabeza, mumwe wevanhu vanga vachivaka katumba kavo vaine mwana kumusana. Amai Nyakabeza vanoti kunyange vasina mari yekuvaka pari zvino vane chivimbo chekuti vachawana mari yekuvaka imba yavo panzvimbo yavakapiwa nemugovera. Amai Nyakabeza vanoti vakanzi vabhadhare mari inosvika $300 emadhora kuti vatange kuvaka.
Mari yekuvaka toiwana. Yevu waka tui wanedu. Vengu ndakwa wajikuwa ipa muma 300.
Mungwe mkuro echidiki mubatore ZANU PF, Shailo Kutembelani, anu tulaka funga zekutora nzimbo ii, nekutiba Douglas, vainge varambane nzimbo ii, apu waka kumbiru wane kanzuru.
Bruce, ariswaki, ariswiki. Zangu ndilaini zinifamu, rapi wane urumende. Saka mayuta alikuda poku gara. Yakanzi vatichekera akaramba
asi vamwe vagari vemuLions Den vakaita savaSamuel Sande vanoti zviri kuitwa nenhengo dzebato reZANU PF mucherechedzo wokuti munyika mutevedzerwi mutemo sezvo nzvimbo yavakatora iri yemunhu zviri pamutemo.
Ini nhau nokuti macriminals vozva zvinhu zvavanoziva kuti iprivate property.
mumwe mugari wemulines den asina kuda kudoma nezita sezvo achitya kuzorohwa anoti zviri kuitika zvinoratidza kuti hurumende yatadza kupa vanhu pekugara mumadhorobha makore makumi matatu nemanomwe nyika yawana kuzvitonga kuzere
hurumende yedu kubva 1980 yatadza kuprovhaidha accommodation ichiri kungoshandisa the colonial era system a person must acquire people must go to reserve of which is to deliver kuti nyaya embi voice of akatwita ma raw migration kutoti vanhu vakuya mupi mutown handiti saka mutown nevana vari kuberekwa nevanhu vari kuuya population ramba ichiwanda
vadouglas vanoti nzvimbo yatorwa iyi harisi purazi asi nzvimbo yemudhorobha ine mapepa zviri pamutemo vadouglas vanoti vari kutaurirana nekanzuru kuti vaone kuti vangaite sei kupedza dambudziko riripo vechidiki vezanupefu vari kufamba mumadhorobha akawanda vachitora nzvimbo dzekuvakira dzimba nechisimba izvi zvinonzi zviri kuitwa zvakanangana nesarudzo dzegore rinouya zviri kupa kuti mapurisa angopeta maoko achivasiya vachiita madiro ajojina muchinoi vamwe vakatora nzvimbo yekuvakira mupurazi ravasuwanapu riri pedyo neguta mumugwagwa unoenda kuchegutu ndakamirira studio 7 mulions den ndini arthur chigoriwa
zvino yasvika nguva yakuti tichikuendesai kuchirongwa chedu chechitendero uko muchanzwa hurukuru yakaitwa napraxidus jeremiah westudio 7 napastor hazel masuka james vanovesa chigaro wemubatanidzwa wemakereke vana vezimbabwe wechristian fellowship international kana kuti cfi uri muno muamerica
jesu simba rangu muri simba rangu muri simba rangu Jesus, Simba, Rangu, Simba, Rangu, Jesus, Simba, Rangu, Munodi Patsira.
Ini ndinoshumira tiri kuState of North Dakota.
Makabva muri mufundisi here kuZimbabwe uye makabva rini?
Tane nguva takabva kuZimbabwe kuma90s, but patakasumuka kuZimbabwe takanga tisiri mufundisi. Takazoita chifundisi chedu kuno. Ndokwatakazodezwa namwari kuti tipinde mubhinde ravo kuti tishumire
makauya kuno nemhuri kana kuti makatozoita mhuri maakuno
ndakauya kuno nemhuri imwe tikazotoita tava kuno
ndakanzwa kuti makatanga sangano kana kuti mubatanidzwa wekunge muchinamata pamwe chete muchibva kumakereka akatsaukana
ini handisi rini ndakatanga ini ndazongopuwawo baton stick chitanda chekuti ndimhanyiwo nendima yacho kune vakatanga sangano kuti tichiinde semubatanidzwa wemakereke ari mukati menzvimbo ino yeamerica
mubatanidzwa uyu unonzii
unonzi Christian Fellowship International kana kuti in short CFI ariko vakatanga vana Dr. Jafat Ndemera izvo takazovabatira pamberi ijana
mungatitsanangurire kuti sangano iri rakamira sei
sangano iri tinosangana kamwe chete pagore tinobva mustate to state gore rega rega tinofamba mumastate matinenge tichihostwa nemakereke akasiyana siyana weekend yelabor weekend yekuno yatinoti september 1, 2, and 3 for gore rino ndiyo weekend yatinosangana pagore rega rega saka iweekend yatinotogara takatonyora mumakarenda yedu kuti tinenge tichisangana gore iri paweekend iyi chatinochinja chete mavhenyu nemastates ekuti tiri kuenda mustate yekuti zvichienda nekuti ndivanani vari kuda kutigamuchira kunzvimbo iyoyo kuti vatihosti ikereke ipi kana fellowship saka sangano iri tine mafellowships tine machurches tine vamwe vanouya vari mhuri maindividuals vasina kuti vanobelonga kusangano iri donzvo racho nderekuti maitiro ataita kumusha tasumudzire kuno tigwasiro vana vedu
muri kuona muchikura here kubva pamakatanga
hongu sangano iri riri kukura kubva patakatanga patakatanga ndingati takatanga tine mastates mashoma akanga achibata nesu
Asi iye zvino tane mastates akati one day ari kubata nesu nevari kujoina vachishuvirwa kuti vachiitawo kuti vabate nesu pamwe chete ipapo saka tiri kukura.
Gungano renyu munokoka vanhu vakaita sei vari muno muamerica chete here kana kuti nekune dzimwe nyika?
Gungano iyi iri kukoka vanhu vari kwese pasi rose. Muno muamerica tinavo vanouya vado vazhinji. Kubva kuZimbabwe gore rino tinenge tichange tine vanhu vakati wandei kunana UK nana Canada tinavo vanenge vachibva kunzvimbo idzodzo vachiuya zvakare kuzobatanisa.
Vanenge vachibva kuZimbabwe munovabatsira here kuti vawane mavhiza?
Isusu zvatinoita tinoti varegister vanoenda paregistration website yedu kana kulink vonoapplya voregister vobhadhara mari dzavo dzemadeposit mari dzavo dzemahotel tozovabetsera netamba yeinvitation yekuti vanotsvaga visa asi vanototanga varegista kuitira kuti tizive kuti chokwadi vakasvipira kuti vauye kuno kusangana.
Nguva dzedu ndodzadyana saka ndichangokupai maminitsi anokwana maviri kuti mutipe vhesi neshoko.
Vhesi randinoda kusiyira vana vose vemhuri yose yeZimbabwe nderekuti First Chronicles chapter 12:32 inoti ngativeise vana vaIsaka vakanga vachiziva nguva vakanga vaine uchenjero kuziva nguva nemwaka yekuita zvinhu mukati meIsraeri. Nesuwo ngativeiwo vana vanoziva nguva yekuita zvinhu nemwaka nekuti Jesu vari kudzoka zvakare tive vana vanomira parepentance tive vanopinduka takamirira kuti mazuva ekupedzisira tisasangane nekubatwa kwemazuva aNoa ekuti vanhu vakanga vachidya vachifara kusvika Mwari vavhara areka. Ngatisavharirwe neareka asi kuti tive vana vakangwara sevana vaIsaka vaikagara vachiziva nguva nemwaka tiri pamunamato. Regai tinamati kuna Mwari vakatendeka, Mwari wetsitsi, Mwari wenyasha, Mwari wengoni. Tinouya pamberi pechigaro chenyu tinokuvongai Jehovha Wamasimba Ose nekubata kwenyu pahurukuro idzi. Tinonamata nekutenda kuti dzichabatawo vazhinji vachange vachadzinzwa. Tinonamata nekutenda kuti denge mwana weZimbabwe tave vana vakabatana vanogara vachiziva nguva nemwaka sevana vaIsaka kuti tisasvikirwe nenguva yekuvharirwa areka tisingazive, asi Mwari mubate mukati meupenyu hwedu kuti tisarambe takaomesa mwoyo. Nemuzita nemuropa raJesu Kristu tenzi wedu, amen.
Pastor Ezio Masuka James vanoisa chigaro mubatanidzwa wefellowship weChristian Fellowship International kana kuti CFI vachitaura naPraxidus Jeremiah weStudio 7 wari kuNorth Dakota. Kambo ndinobudirira chete kubva kuna Tekshua Zamanqube kachisvitsa kumagume echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera rikaititarisa musoro inawo zvakare. Bato reMDC rinotungamirwa namuzvinafundo Wolf Manqube rinoshoropodza boka rezeki nekunonoka kwaro kutanga chirongwa chekunyoresa vanhu kuzovhota musarudzo dzegore rinouya. vamwe vagari vekumaruwa ekwamukarakate muward 21 kumurewa south vonetsana nevarimi vakagariswa patsva papurazi remagiriki tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro semazuva ose ndini wenyu jonga kandemiri ndiri muwashington dc ndokusiyai mina mutungamiri nkomo.